makadiko mukoma Jonga? Inini zita rangu rekuberekwa ndinoitwa Tsunga Inyangasa, asi vazhinji vanondiziva rekuti Meya muno Mbotswana. Ndakaberekerwa kushamva kumadziva, ndakakurira muBhindura ndomandakakurira, asi kumusha kwangu kuri kuChiweshe. Ndiri muno Mbotswana ndomandiri kurarama ndiri. Basa randiri kuspecializa naro iko zvino izvi ndinogadzira maroof leakages, ndinoita mawaterproofing, ndo zvandinospecializa nazvo. Dzimwe dzenguva ndinomboita mabuilding maintenance like mashops, mamalls kana muzvikoro. Kana dzimba chaidzo ndinotomboita futi mabuilding maintenance.
Iri ibasa ramanga muchiita muchiri kumusha here kana kuti makaritanga mave muBotswana?
Basa iri ibasa randakatangira muno muBotswana. Mushure mekunge ndauyawo muno muBotswana tichitsvaga cheruviri rutatu, sezvo kumusha kwedu kwakanga kwapinda nzara. Ndakamboita zvebuilding but ndakazotanga kutozvinyatsowana experience yebasa iri ndapinda muno muBotswana mushure mekunge ndajoina imwe kambani yemachina yandaishanda nayo. Saka mukujoina kambani yemachina iyoyo ndopandakazoona kuti avanhu ava tukutovaitisa mari, isusu tirikungovashandira. Ndopandakabva ndabuda mukambani iyoyo ndatanga kuzviitirawo zvangu.
Makatambirwa sei muBotswana muchitanga kuparura kambani yenyu?
Tirikutambirwa zvakanaka mukoma Jonga, especially zvako zvinhu zvako kana zvichinge zvakarongeka usingatsotse vanhu ava, nokuti matswana vakadzamara vakutrusta vanenge vakutrusta. Saka vanhu ava vanoda kubatwawo zvakanaka semabatira vari kutiita zvakanaka.
Saka mune vamwe vekumusha here kana zvingava zvizvarwa zveBotswana vamuri kushanda navo?
Iko zvezvi ndine vashandi vanokwana kuita ivo 7, zvizvarwa zvekuZimbabwe zviripo 5, nematswana maviri vandiri kushanda navo mukati mekushanda kwandinenge ndichiita mabasa angu aya.
Ko mune remangwana mune tarisiro yakadii nekambani yenyu?
Ndine tarisiro yekuti kambani yedu iyi kana Mwari achinge asunungura zvake semasumukiro atiri kuita muno mumu, ndinotarisira kuti tigone kuenda kunovhura rimwe branchi kuZimbabwe, kuti mashandiro atiri kungoita kunoku tisumudzirewo nyika yekwedu.
Mune zvamati matangawo here kuita zvingava zvekubatsira nharaunda yamugere kwakare kuBotswana kana kumusha?
Aa, mukoma Jonga, handidi hangu kunyepa. Kambani yedu iyi iri kutanga kutokura izvezvi. Saka hatingati tine zvakatanga kuita zvokubatsira venharaunda kana vakwegura kana kubatsira vanoshaya, hatisati tasvika pachidanho ichocho. Asi kusunga kuri kuita kambani yedu iyi ichiratidza kuti iri kukura, ndinovimba kuti kana Mwari achinge azarura tichange taakupinda mese imomo, tichigona kubatsirana nevanotambudzika, tichigona kubatsirana nevakwegura, tichigona kubatsiranawo kana nepanenge pachida rubatsiro rwevanonzi vanobatsira, ipapo tinogona kuzopindawo.
Nderipi shoko ramungasiyira vamwe venyu vari kunze kwenyika vangadai vakateerera pane inonguva?
Shoko randingade kusiyira mhuri yeZimbabwe vari kurarama vari kune dzimwe nyika vachishanda nevanhu, chakakosha kuvimbika, kubhadharana nevanhu vaunenge washandidzana navo zvakanaka, usingabiridzire makastoma ako zvakare. Naivo vanopota vachirifeyana kuti aiwa, imba yangu yakambenge chirilika zvakanyanya but yakazogadzirwa neNT Solutions, ndo vakapedza dambudziko rangu. Saka izvozvozvo kuvimbika chinhu chakakosha kupfuura mari yatinenge tichida. Saka ndinongoti kuvimbika ndo kwakanaka mukoma Jonga.
Vanoda kukubatai vanokuwana ipapi?
Vanoda kutibata vanotibata panhamba dzedu dzinoti +267 7191 6124, kana kuti vanogona kutibata paFacebook page redu rinoti NT Solutions. Bio rakanzi provider of waterproofing and roof leakages. Vanogona kuda kutibata pawebsite yedu vanotibata pa www.ntsolutions.co.bw. Ndatenda hangu mukoma Jonga.